Vachitaura pamusangano wemachechi wekuziya zvisungo zvakabuda pamusangano wekuongorora masandukiro ari kuita kunze pamwe nematambudziko ari kukonzerwa neizvi weCOP 21 uyo wakaitwa kuFrance mwedzi wapera, vaDelahousse vati nyika idzi pamwe nemasangano akaita seIMF neWorld Bank ane mari yezvirongwa zveclimate change, asi Zimbabwe inofanira kutanga yagadzirisa ukama hwayo nemasangano aya nenyika idzi kuti ikwanise kuwana rubatsiro.
Kana zvikwereti zvinenge zvabhadharwa, Zimbabwe inenge yave kukwanisa kuwana mari kubva kuWorld Bank neFrench Development Agency yekubatsira muzvirongwa zvehurumende nemamunisipariti, asi pari zvino Zimbabwe haigoni kuwana mari nekuti ine zvikwereti.
Vati Zimbabwe yakaita zvakanaka kupinda musangano weCOP 21. Vati Zimbabwe yakakomborerwa chose nekuti mutungamiri waiva Robert Mugabe vanonzwisisa nyaya dzeclimate change zvakanyanya. Vatiwo Zimbabwe iri kuita zvakanaka nokuedza kubhadhara zvikwereti zvayo, vachiti izvi zvinobatsira kuti iwane rubatsiro rwemari kubva kunze. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori mukuru werimwe ramasangano anomirira vedzisvondo muZimbabwe reZimbabwe Council of Churches vaGabriel Manyangadze vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemashoko avaDelahousse.
Isu semakereke tinoti hazvina kunaka kuti vanhu vasvike pakufa nemhaka yekuti vamunhu vari kuita mitambo yezvematongerwo enyika. Tinoshuvira kuti semakereke tichawana zvatinoita kuti tigone kutaurirana naivava tichinyatsovadudzira kuti rubatsiro runodiwa kuvanhu ngarusvike kuvanhu zvisinei nezviri kuitika mukati mepolitics.
Kusanduka kwemamiriro ekunze kwakonzera nzara yakanyanya munyika zvekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu akatarisana nenzara uye vanhu vave kurasikirwa nezvipfuwo zvavo sezvo zvave kushaya mafuro nekusanaya kwemvura. Vakadomwa kuve munyarikani anoremekedzwa panyaya dzezvemamiriro ekunze kana kuti Green Ambassador vaDerek Mpofu vanotiwo nyika dziri kuomesera Zimbabwe ndizvo zvakanyanya kukanganisa mamiriro ekunze, nekudaro dzinofanira kusiyana nezvematongerwo enyika panyaya iyi.
Ndinofunga kuti zvekare mari iyi kana ichiunzwa ngaiunze isina dzandingati tambo dzakasunganidzirwa mari iyo kuti mungaita izvi ndokuti tikupei, nekuti iyi inyaya yerufu neupenyu. Ndinotizvo nyaya dzeclimate change hadzinei nechekuita nepolitics dzezuva ranhasi.
Vamwewo vataura vakamirira varimi pachirongwa chanhasi zvakare vari sachigaro wesangano reClimate Support Trust vaDidmus Machiri vati vanhu vemuZimbabwe havafaniri kungomirira rubatsiro, asi ivo vanofanirawo kunge vaine mari yavo yekutsigira zvirongwa zvavo.
Izvozvo ndazvizwa, asi ndazwa neimwe nzeye futi kuti hatingotangingi kungopuwa ba. Isusu tiri kumboitei? Yedu yeshe munyika yasenzei yetiri kumbounganidza yacho kana tiripo? Ngative tinotanga senyika kuite zvedu.
Vange vakamirira gurukota rinoona nezvezviwanikwa nemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri, amai Veronica Chakarasi vati pari zvino nyika haina homwe yekugadzirisa nyaya dzeclimate change uye vanhu vakasununguka kuudza hurumende kuti vanoda kuti homwe iyi ivepo uye kuti ishande sei. Musangano weCOP 21 wakabuda nezvisungo zvakati kuti pamwe nekuumba homwe yeGreen Climate Fund, asi nyika dzakabudirira dzakaramba kusaina chisungo chekuti dzibvise mari iyi zviri pamutemo yekubatsira zvirongwa zve climate change munyika dzichiri kubudirira. Nyika idzi dzichabvisa mari padzinodira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.